Ke nka thola ndi khou thini, so nga no athu ita na dokta sa rinya so nga u fili wo khuthi thini na se thaura khuru khura kha izwo in getting in the side. That's why the whole thing was really this is real. The board was now going at some crazy stuff over this now for you. That's okay. If you want to include all, you have to vote you in the world.
Saka, what is she new? My mother was actually new. You were a pintor. What is she?
Aiwa takaudzwa zvipenyu zvedu vakati vaku zvinhu zvisika zvipenyu zvedu uyezve vakaona zvekuita saka tinoimba kuti zvemukuru weminisi vachagadzirisa nyaya iyi nekukasi
saka pari zvino zvinhu zvakamira sei maererano nekuregera basa kwana chiremba
pari zvino tinoramba tichiti tiri kuregera basa tichiendera mberi kusvika hurumende yazvotinzwa ichisa yatipa zvatokunda
Dr. Parenyata hapana chavambokuimbisai
aiwa vavimbisa kuti vachandotarisa voona kuti tingawirirana sei asi tinobatika chaitova ndo chatina kuzowana saka tatitaane nguva tichingovimbiswa kunzi tichagadziriswa pasina chekubata tikuda kuti izvozvi timbotsanga tambotibata icheche chiri kuimbisa tikatitadzikira mabasa
hazvisati zvazikanwa kuti vangadzoka kwamuri rini
vasati havana mbotiudza asi vati vatakasira vavo sezvo nyaya iyi yakuramba ichiendwa mberi uyezve varwere vaakutambudzika
imi makazvipira kuramba musikaenda kumabasa kwenguva yakadini
isusu chero hurumende payada kuti tisvike as long as vasina kutinzwisisa hatisipetsera hedu